Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikumi 22/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaiswa kumaoko eZimbabwe Prison and Correctional Services kusvika musi wemuvhuro.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure voramba vari muusungwa zvichitevera kukundikana kunzwikwa mudare redzimhosva kwenyaya yavari kupomerwa.
Izvozvo is unfortunate kuti pangoitwa blunder na Captain Redden Knowledge Msona. But otherwise, ndiri kuona tichienda mberi because haiwa Zimbabwe we gave a good account of ourselves. Ndiri kuona Zimbabwe ichienda mberi.
Vatsigiri venhabvu vakawanda votarisira kubudirira kwechikwata chemaWarriors mumakwikwi eAfrica Cup of Nations Group A. Uganda inokunda Democratic Republic of the Congo mumutambo wechipiri muGroup A watambirwa kuEgypt nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mosva iri kupomerwa mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure yatadza kunzwikwa mudare nhasi sezvo magwaro enyaya iri kupomerwa Masaraure ange asiri mudare. VaMasaraure vakasungwa nezuro kuwedza apo vakaenda kunozviratidza kumapurisa sezvakatarwa nemutongi wedare kuitira kuti mhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende itongwe vachibva kumba kwavo. Hurumende inonzi iri kuti vaMasaraure vakatyora chibvumirano chebheru ravakapuwa kubudikidza nekutadza kuzviratidza kumapurisa ekuwedza munguva dzakatarwa nedare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti zvakafamba sei sezvo vaMasaraure pachavo vakange vaenda kunozvipira kumapurisa. Asi Tabata Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights iro riri kumirira vaMasaraure vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi.
Vongo vaMasaraure vangu vachifanira kukumira pamberi pedare muzvara nhasi kuti paongororwe nyaya yewarrant of arrest yakapiwa mapurisa kuti vavasunge. Warrant of arrest yakapiwa mapurisa musi wechina 20 June 2019.
Vabhamu, ko imi seGweta riri kumirira vaMasaraure makanga maziviswa here nezvewarrant of arrest yamuri kuti izvo yakapiwa nematare nemusi wechina?
Kwete, takanga tisina kuziviswa nezvazvo. Warrant of arrest isu semaGweta tatozoionera mudare muzuva ranhasi. VaMasaraure havana kunge vaziviswa zvakare nezvayo. Vakatozonzwa nezuro musi wa21 June pavakaenda kunozviratidza kumapurisa senhiko yavakapiwa pavakanzi vatonge vachibva kunze. Ndo pavakabva vasvika vakanzi hamuchakwanisi kudzokera kumba, hongu mauya makuzozviratidza takuonai, asi takapiwa warrant of arrest yekuti tikusungei. Ndo kutozoziva kwavakaita.
Changa chiri chikonzero chei chakaita kuti izvo warrant of arrest inge ichipiwa kuna vaMasaraure?
Ndo muvunzo watada kuvunza dai zuva ranhasi kuti chii chakasakisa kuti warrant of arrest ipiwe. Ndo pazonzi nemutongi handisi kukwanisa kupindura muvunzo iwoyo nekuti rekodhi ravaMasaraure rashayikwa mudare. Zvanzi rinotozowanikwa nemuvhuro. Saka zvanzi tizodzoka nemuvhuro kuti tinzwisise kuti sei warrant of arrest yakapiwa.
Pamutemo chii chinofanirwa kuitwa kana mapurisa atadza kuburitsa timagwaro ekusunga masaraure pamberi pematare.
Munhu wega wega anosungwa panofanira kunge paine magwaro anoitwa anotsanangudza kuti sei munhu iyeye asungwa uye kuti nyaya ifambiswe nenzira yakanaka. Kana magwaro iwayo asipo zvinenge zvoonesa kuti nyacho yofambiswa sei, nekuti panenge pasisina ruzivo rwekuti chambotsakisa kuti munhu wacho asungwe chii. Mutemo hautarisire kuti magwaro ashayikwe. Magwaro ane chekuita nekusununguka kwevanhu anofanira kugara akachengetedzwa nguva dzose, pasamboita kunzi pane chakati chisipo kana kuti chakati chashayikwa.
Pane matanhere here semagweta ari kumirira vamasaraure amungakwanise kunge muchitorera mapurisa, nekuti mapurisa ndiwo akasunga munhu, ndiwo akagadzira doketi iri, asi vochienda kumatare vachitizvo doketi racho riri kushayikwa. Ndezvipi zvamuri kuita imi semagweta ari kumirira vamasaraure?
Apachashayikwa harisi doketi semapurisa. Mapurisa auya newarrant of arrest ravo randiri kuti tazoriratidzwa mudare muzuva ranhasi. Changa chisipo pamberi pemutongi irekord rinofanira kuchengetedzwa nedare kana kuti naclerk of court. Sezvo taenda uri mugovera taudzwa kuti munhu anochengetedza panovharirwa marekords acho anga asipo uye anga asina kuziviswa kuti vamasaraure vachauya muzuva ranhasi, saka achazowanikwa nemhandi.
Saka izvi zviri kureva kuti zvivamasaraure vachange vari mumaoko emapurisa kudzamara musi wemuvhuro wasvika.
Vaiswa kumaoko eZimbabwe Prisons and Correctional Services kusvika musi wemuvhuro.
Muvhuro uyu ukasvika, ndehapi matanhemi amuchange muchitora muchisvitsa kumatare edzimhosva kana kuti pamberi pemutongi wedare?
Chekutanga chatinoda kuti tizive nekuongorora inyaya yekuti zvakambofamba sei kuti warrant of arrest yacho ibvumirwe kuti ipiwe mapurisa. Kana taziva izvozvo ndo zvichazotizivisa kuti mamwe matanhu atingatora ndeyati.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masarare vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vachikairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemusouth Africa vanonzi vari kugara vakabatira hura mumaoko sezvo upenyu hwavo huri kuiswa panguva yakaoma nechikwata chezvizvarwa zvemusouth Africa, icho chinonzi hachisi kufara nekutorerwa mabasa ekutyaira marori nezvizvarwa zvedzimwe nyika. Chikwata ichi chinonzi chiri kumisa vatyairi vose mumigwagwa chichida kuona kana vari vatyairi vezvizvarwa zvemusouth Africa. Vanenge vasiri zvizvarwa zvemusouth Africa vari kunzi vari kubva vatorerwa matraki avo kana kurwiswa. Tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga kuti tinzwe zviri kuitika. VaMavhinga, dambudziko iri rakakura zvakadii?
Kuno kuSouth Africa vatyairi vemota hombe, matraks nemagonyeti vapinda dambudziko guru kwazvo rekuti kune boka revatyairi vemusouth Africa rinonzi ATDF, Association of All Truck Drivers Forum, riri kuramba zvachose kuti mutyairi wekunze ange achityaira mukati mesouth Africa. Vari kushandisa nzira dzakasiyana siyana kuvhiringidza nekumisa basa vatyairi vekunze. Vakatanga kuDurban vachitora mati edzimotokari vachibvunza zvikambi kana vakangona kuti chikambi ndechemunhu uri kunze chete votomutorera motokari. Nezuro nanhasi vanga vari kumupumalanga kune migodhi yakakura yemarasha, kunotakurwa marasha ivhu nekongiri. Vanga vachiti kuritbank nekuemelo vanomisa magonyeti ose zvavo anenge achipfuura, vachibvunza kuti tipe chitambi chako chekutyaira. Vakaona chiri sekunze chiuda vate muzimbabweni, munhu wekumozambique, kumalawi kana kuswaziland, kueswatini. Zobva zvatozi chiburuka izvozvi, urove pasi ubve pano, kana kuti kutura zvawakatakura murori imomo ngazvikuturirwe murodzi pakare ipapo, kuitira kuti hausina dzimwe mota dzichakwanisa kupfuura. Saka vakawanda nhasi kuwit bank vakuturitswa zvavanga vakatakura vakuturitswa marasha vakuturitswa ivhu jecha vakuturitswa matombo ebasa vachibva vaperwa motokari nematii vachitorerwa zvakare zvitambi zvavo nemapaspoti
mapurisa vamavhinga mapurisa emusouth africa ari kubata sei nyaya iyi
mapurisa emusouth africa ari kurega zvachose vasvika pawit bank palebin mapurisa anga akatesa maoko havana kupindira vamwe vanga vachitoseka vachiona zviri kuitika ndataura nemumwe mutsairi chizvarwa chekuzimbabwe akanditaurira kuti paaedza kumhanya mumaoko vemapurisa mapurisa vamubvunza kuti ko iwe zvauri mubva kure uchadzokera rii nekumusha kwako hatikwanise kukubatsira saka kumapurisa hakuna rubatsiro varidzi vematraki havanawo betsero yavainayo pane mumwe mutyairi zvakare wekuzimbabwe afonera varungu vake asidarainasiitwa motokari pakati pemugwagwa ndatorerwa zvinhu zvose asi varungu chavangogona kuita chete kutora matanho ekuti vakore rori yavo vasingakwanisi kubatsira mushandi wavo saka idambudziko guru rekuti vamwe vashandi vekuzimbabwe vekuzambia vekumalawi vakutosiyiswa mabasa kunyange vaine zvitambi zvekuti vashande kunenge vaine mapepa akakwanda ekushanda musouth africa vari kusiyiswa nekuda kwekuti vari kunzi vabva kure
vamavhinga veruzhinji vangade kunzwa kuti pane vakuvadzwa here kana kuvavo vanhu varohwa kana kutorerwa zvinhu zvavanenge vainazvo muchiitiko chiri kuitika musouth africa ichi
muzuva ranhasi pane vatyairi vanodarika gumi vatorerwa makii vatorerwa zvinhu zvavo zvekushandisa mapepa vakatiza vakanzi mhanya tiza neupenyu hwako saka vazhinji vatiza vamwe vazofona vari mumasango vachitaura kuti hatitikuziva kuti toita sei asi mumazuva apfuura kucape town nekudurban kune vamwe vakapfurwa vakatofa vamwe vakapisirwa mudzimotokari nekuti vanga vachibvunzidzi nakavaita ronzi ukaramba uri mumotokari ukasaburuka tinokupisiramo buda utize saka iko zvino vanhu vari kutya havachaziva zvekuita tinoda kuti tione kuti tobatsira sei nekuti mapurisa haasi kubatsira zvachose
vamavhinga sangano renyu imi rehuman rights watch imi ndimi mukuru waro kuchamhembe kweafrica muchigara zvakare musouth africa imomo ndeapi matanho amuri kutora sesangano rinomirira kodzero dzevanhu
chekutanga sesangano rehuman rights watch tiri kutsvakurudza nekutora umbowo hwese huripo hwezviri kuitika zvakaipa kuti tisvitse kuvatungamiri vemusouth africa varamaposa nemakurukota avo tivaonese kuti zvinokosha kuti mapurisa aite basa asunge vanhu vari kuita zvinhu zvakaipa kudai ndochekutanga chepiri kuti vachengetedze vatyairi nekuti vatyairi vemagonyeti vemarori makuru vanenge vachiyambuka kubva kusouth africa vachipinda muzimbabwe kuenda kuDRC kutanzania kwese kwese vanofambira kuita basa ravo vakasununguka vasingasi chetatu tiri kuti isusu kune vane mapepa akakwana havafaniri kushungurudzwa zvachose vanofanira kuita mabasa avo vachichengetedzwa nemapurisa nemutemo wemusouth africa chechina chatiri kukurudzira ndechekuti kunezve vamwe vari kutyaira vasina mapepa akakwana tinoda kuti paonekwe nzira ingaitwa iri pamutemo yakajeka yekubatsira boka iroro revatyairi kwete nyaya yeuori kana kuti vanhuwo zvavo nesangano revatyairi vemusouth africa vane GATF votora mutemo kuuisa mumaoko mavo vachipisa vanhu vachiuraya vanhu vachibhiridzira vanhu futi vari pabasa hazvifaniri kuitwa ngapashandiswe mutemo wenyika nyika yesouth africa ngairege kufunga kuti zvinhu izvi zvinongopera zvakadaro zvekuti zvinoita kuti zveupfumi zvemusouth africa zvipararire zvachose vanofanira kuzviziva izvozvo
tinoteta vamavhinga nguva yedu ndiyo yaita shanje mukuru Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDevamavhinga vachitaura vari parunhare vari muSouth Africa. Kunyange hazvo chikwata chemaWarriors chakakundwa neEgypt nezuro mumutambo wekutanga wemumakwikwi eAfrica Cup of Nations. Vakawanda vanoti Zimbabwe inokwanisa kuenda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya kana ikakwanisa kukunda Democratic Republic of the Congo neUganda. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Vakaona mutambo uyu havasi kurwadzikana zvakanyanya nekurohwa kwemaWarriors. Asi kuti vari kutoyemura matambiro akaita vakomana ava avo vakapotsa vaita mangange neEgypt dai vakashandisa zvine hunyanzvi mikana yavaiwana. Kunze kwechibodzwa chakakandwa naMohammad Ahmed Ibrahim Hassan uyo anodaidzwa kunzi Treasure Guard, hapana zvakanyanya zvairatidza musiyano pazvikwata zviri izvi zvekuti vakaona mutambo uyu vave kutarisira mitambo yasara neUganda neDemocratic Republic of Congo vaine chivimbo chakasimba. Mumwe muteveri wenhabvu vachaita zvigoya vanoti vaive vasingatarisire kuti maWarriors angatambe sezvavakaita pamutambo uyu vachitivo kumberi kwechikwata ichi makundano aya kwakajeka.
That was a comfortable loss. Wasn't I? Vanhu vaiti vaita down kuti taijikwa kana 5-0 kana chichi 1-0 nematambiro atakaita. I think tine tarisiro kumberi.
Kunyange mutambi ane mukurumbira muSouth Africa Teko Modise weMamelodi Sundowns uyo aive paterevhizheni achiongorora mutambo uyu akatiwo Zimbabwe yakaratidza kuti munhabvu hamusisina zvikwata zvinodaidzwa kunzi zvidiki. Mongorori wemutambo wenhabvu muZimbabwe Vafara Kambamura vanoti Zimbabwe yakaratidza Africa yose kuti ine tarenda renhabvu rakasimba zvikuru vachiti zvakaitika izvi zvakashamisa vakawanda.
Isuso is unfortunate kuti pangwe tko blunder na captain wedu knowledge msona. But otherwise ka ndikuona tichienda mberi because hai wa Zimbabwe we gave a good account of ourselves. Ndikuona Zimbabwe ichienda mberi.
Zimbabwe iri kusangana neUganda nechitatu vachizopedzisira mitambo yegungano regroup A nemutambo neDemocratic Republic of Congo nesvondo. Asi mumwe muteveri wenhabvu muZimbabwe vaOliver Musongoro vanoti vachitarisa matambiro akaita chikwata ichi neEgypt Zimbabwe inokunda mumitambo yayo yasara mugroup A.
Aiwa Zimbabwe yakatamba ndakazongodyiwa zvedu but takutotarisira kutoti tinogona kutokunda pamutambo ichatevera mazuva anotevera.
Zimbabwe ikawana mapoints mana kubva mumitambo iyi inokwanisa kuenderera mberi nemakundano aya munharaunda yechipiri. Asi vakambamura vanoti pane zvishoma zvinoda kugadziriswa kuti Zimbabwe ibudirire pamitambo yasara iyi.
Tikangogadzirisa padama touch-ups one or two dealing yedu yakati dhakwei ende kumberi kwedu hatifani kungoramba tichingoroa mabhora mberi tichingoti mushekwacha heda tikangogadzirisa ipapo pamberi ipapo chete aiwa Zimbabwe yakanaka. Zimbabwe iri kuenda kune next round.
Zimbabwe ine mumwe mukana zvekare wekuenderera mberi nekurwira mukombe sezvo vekaf vachatarisawo zvekare zvikwata zvichapedza zviri pachinhano chechitatu magungano ese asi zvine mapoints akawanda. Zimbabwe iri kuda kekutanga kubva muna 1980 kubudirira kusvika munharaunda yechipiri yemakundano makuru enhabvu muAfrica aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muchipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Spiwe Kachidza Mapfumo avo vanova ivo munyori. Tiri kutaura naamai Spiwe Kachidza Mapfumo panguva iyo nyika yanga iri kurangarira zuva revapoteri pasi rose vhiki rapera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Amai Spiwe Kachidza Mapfumo, mukatitsananguro here nezvebhuku ramakanyora iri? Chii chakaita kuti munyore bhuku iri uyezve munogara kupi?
Ini ndinogara kuCalgary kuCanada. ndakauya kuno makore acho ande ndichigara kuno ku Canada zvangu. Bhuku rinonzi Township Girls iri rakanyorwa nemadzimai anokwana 31. Madzimai aya vainyora nemagariro aiitwa kusati kwaitwa independence yeZimbabwe, nyika isati yasunungurwa.
Muri kutaura imi kuti bhuku iri rakanyorwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakazvarwa vabereki vavo vari muhupoteri kune dzimwe nyika, nyatsotsanangurai kuti zvakafamba sei?
Vadzimai aya vazhinji vacho vakazvarwa kuma 1960 nekuma 1970. Vamwe vakazvarwa muZimbabwe, vamwe vakazvarwa kudzimwe nyika kwakune vabereki wavo. Asi kudzoka kwavakaita kuZimbabwe kwakaita kuti vasangane kumachikoro vachiendesa vana kuchikoro. Mumwe wavo akati, vasikana tadii kumbonyora nekukura kwatakaita kare kare zviya, nyika isati yasununguka. Vamwe vakati, mufunge isusu takanga tazvarirwa kuEngland vabereki vedu vachiri kuchikoro. Tikazouya kuno kuZimbabwe kuma 1970 tikaona tauya kunyika yedu yevanhu vanhu vanotaura shona, magariro acho anga asiyana nezvatakanga takura tichiita kupi kwatanga tiri uku. Saka waingotaurawo nekuona kwavaiita kusiyana kwakaita kwaupenyu makore iyayo nekuzopinda kwatakaita pakange pasunungurwa nyika kuti zvanga zvaita sei. Nekuti vazhinji vacho watova vanhu vamwe machiremba, vamwe maloya, vamwe vanyori venhau, zvakangosiyana siyana.
Chii chakaita kuti imi mufungo wokunyora nhoroondo yeupenyu hwenyu?
Zvataida kuita apa pakunyora mabhuku aya kuita kuti vanhu vasakanganwe kwatakabva, tisakanganwe magariro ataiita, tisakanganwe kuti zvanga zvakaita sei. Ngekuti zvikarega kutaurwa ka vanhu vanokanganwa, vanhu vanokanganwa kuti zvanga zvakaita sei. Saka ndizvo zvatakapa kuti bhuku iri rinyorwe. Saka mumwe nemumwe ainyora zvaachiri kuyeuka paanga achikura, kuti zvikoro zvawaenda zvanga zvakaita sei, kumusha zvaiita sei kana wabva kumadhorobha ikoko nevabereki wavo wachienda kumusha kunoona anambuya zvanga zvakamira zvakaita sei. Nevamwe wacho wainyorawo nekuti zvanga zvakavaomera sei, ngekuti vamwe vangu vari vabereki vangu vaikwanisa kuvaendesa kuzvikoro zvevarungu zviya izvi. Asi zvanga zvakaoma zvekare ikoko, ngekuti vana ava vaikura vachitaura chivanhu vachigara kumatownship. Ndiyo nyaya yakapa kuti itwe kunzi Township Girls, ngekuti sekuziva kwatinoita kare kare ikako kuma 1970 ikoko nekuma 1960 ikoko. Hazvina basa kuti wanga uri chiremba, hazvina basa kuti wanga uri gweta, hazvina basa kuti wanga une basa rakaita sei. Kana yanguva yekugara waigara kupi? Kunogara vanhu vatema, ngekuti kwanga kune yainzi kalaba kana kuti segregation. Zvanga zvakamira zvakada ndomamiriro anga akaita upenyu wemakore aya.
Tipeiwo nhoroondo nezvamakasangana nazvo zvamakazowanikwa muchinyora mubhuku renyu iri Township Girls.
Inini nhoroondo yangu yakamira pakuti ndainyora kuti ndakanyora muTownship Girls, asi ndainyora kuti kukura kwandakaita kwaMutoko, ndakazvarirwa kwaMutoko inini. Vabereki wangu, baba wangu wakanga wane mabhizinesi kwaMutoko. Saka pandakakura paya, pandakazvarwa ndikakuzotanga chikoro, ndakatanga chikoro maMuharare. Ndikagara kwemakore mairi, kwanga kune nyonga nyonga yei yekutongwa kwenyika makore iyaya kuma 1960 ikwako. Saka ndakazoguma ndaenda kuma mission schools kunofunda kuma mission school kunyadire, ndokwandakaenda kuchikoro. Asi nhoroondo yangu inotaura kuti zvanga zvakaoma sei kwevanhu vanga vari makore wemakore iyayo, semunhu sababa wangu inini, kuti wakatanga business kwaMutoko kuma 1958. Makore iyayo zvanga zvisingatombofungirwa kuti munhu mutema angatange mabhizinesi ipapo. Zvekuti inini pandakazouya ikoko kuAmerica kuma 1975 ndo pandakabva kuZimbabwe, hondo yanga ichipisa zvokupisa zviizvi. Ndapedza high school, vabereki wangu vakandiendesa kuyunivhesiti kuAmerica. Ndinozvitarisa ndichiona kuti vabereki vedu ka vanga vari vanhu vakashinga chaizvo izvo, ngekuti vanga vasina chikoro chakawandisisa chekuti vakaenda kumayunivhesiti. Vabereki wangu havana kuenda kumayunivhesiti kwese, asi munhu akatanga mabhizinesi 1958 nanhasi mabhizinesi iyo achiri kuitika kwamu. Asi kuti ndifunga kuti takavapa kuti wagone kufunga kuti mwanasikana mwanasikana anogona kuendeswa kuchikoro achienda kusvika kukuenda kuyunivhesiti. Tinofanira kuzvikudza nekuzvitenda, ngekuti even though iwo wanga wasina chikoro chakanyanya kuwanda chekuti wanga waenda kumayunivhesiti, asi ukaverenga mastori ese ari muTownship Girls unoona kuti vana nababa nana mai vese, nhoroondo dziri kutaurwa nevasikana ava wanga wane wachikudziridza chaizvo kuti chikoro ndo chiri chinofanira kuendeswa pamberi hazvina basa kuti mwana kumana kana kuti mwana sikana saka izvozvo zvakandibata moyo wangu chaizvo kuti ndaifanira kunyorawo kuti vanotizive kuti zvaifamba sei
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Spiwe Kachidza mapfumo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
yezvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives makaterera kustudio 7 animi muchirongwa ndini Rachel To ndiri muWashington DC
ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumajeri takanangana nevasungwa tichitarisa mamiriro ezveupfumi munyika ayo anonzi nevakawanda ari kuisawo vasungwa parumananzombe sezvo vari kushayiwa mishonga mbatya dzekupfeka nezvekudya muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO vaEdson Chiota tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vachiota
Ndinotenda zvikuru maita zvenyu makadii.
Aiwa isitiri vapenyu vachiota. Nhasi tati timbotarisa matambudziko akatarisana nenyika kubata kwaari kuitawo vasungwa kumajeri uko nevamwe vari kubvawo kumajeri vanenge vasunungurwa. Zvinhu zvakamira sei nokuti tiri kunzwa kuti kuoma kwezveupfumi kwaasungawo kwese nekumajeri ikoko.
Ichokwadi kuoma kwezveupfumi munyika medu hakusi kumajeri chete kana kuti munzira muri kufamba vanhu chete. Asi pese pese upenyu hwangooma zvekuti hauchanyatonzwisisa kuti pasina kuoma chaipo ndepapa saka dambudziko rekugerimande nderekuti vanhu vakachengetedzwa vanhu vakapfuyiwa vasingagone kudisaidha pachezvavo saka ndodambudziko guru ravanotanga kuita nekuti havana chavanozvikwanisa kuti apa ndidambudziko nzungu kana ndidambudziko chakati asi dai kuri kuti nyika yeye kuti kare sezvaiita kare zvekuti geri rairima nzungu rairima nyimo rairima chii zvaive zviri nani zvinove ndo diversification inove iri kukurukurwa nezvayo kuti geri ringazvibatsire sei ringaite diversify sei kuti rikwanise kuchengetesa vasungwa ezvino izvi geri yakagona kurima chibage asi manje chinononetsa ini zvakafanana nasuga vana mafuta nekuti avina kwava vanokwanisa kuita nechibage kuti vawane mafuta pachezvavo havana mamesini saka ndo madambudziko ari kuzerire nekuti havana mafuta akakwana vanowanawo apo nepapa
tichitarisawo vasungwa vanenge vabuda kumajeri vari kukwanisawo sei kupinda nekurarama muvanhu nematambudziko iwayo
hazvina kunyanya kureruka asi jeri rakatora initiative yekuti ribve pajeri richienda kucorrectional tinove tiri kuedza kuti tidzidzise vanhu mucommunity kuti kana munhu uchamuisa kucorrectional hatina kumuitira kuti agozova netambudziko asi tamuita kuti abatsirane necommunity kuti community igokwanisawo painokwanisa kana ichikwanisa kumupa basa kana vachikwanisa kumuindirisiezera kuti aitewo basa rake nekuti ndo zvinoreva correctional inhau inodhila kubva kumindset and physically
ko masangano anopawo rubatsiro ari kupindirawo zvakadii mukubatsirawo kumajeri
ndo patiri kuwana dambudziko rekuti masangano anobatsira vanoita aya anonzi maprojekt project haiende kwenguva huru mashort term project yavanonzi atakupai mari yemanzi takupai mari yetwelve months
aiwa tinotenda Jongwa nechirongwa chako cheupenyu hwedu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voa news com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawwwvoashona.com anokuonekai nemufaro ndimi Rachel To ndiri muWashington DC ndokusiyai mina nditungamiri ngomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.